vanhu vakawanda vataura nestudio 7 muchinoi vanoti kuendeswa kwegwaro renyunyuto kudare repamusoro reconstitutional court kwakaitwa nemdc alliance ikodzero yechizvarwa chose munyika. Mumwe mugari wemumusha weveruzhinji wechikonohono muchinoi vatendai mushonga vanoti uyo achaonekwa nematare kuti ndiye akakunda anofanirwa kugadzwa pasina kumwe kunyunyuta.
I think whoever anobuda ipapa achinzi ahwina ka necourt will be put the file now name desiderate zvavhairika and will expect my elections.
Vamushonga vanoti gwaro renyunyuto remdc alliance rave mumatare rakanaka sezvo richiratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere.
For the good year democracy, handiti it's okay kuti kana munhu ari asiri kufara process nokwaita sei handiti a winner, that's good fortune from the courts. I think it only shows good democracy rimo.
Mumwe mugari wekukaroi vatreva Chiwanga vanoti vanhu havachina chivimbo nematare edzimhosva kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutarisira kunaka kwezvinhu zvisinei nekuti ndiani akunda nekuda kweutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Edhimomendi vanhu vakompromisa kuti they are not sure kuti even if it is going to succeed and it is going to be accepted maybe judicial. You understand what I'm saying?
Vachiwanga vanoti vakawanda vari kumamisha vari kuda kuti vamunangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika ukuwo vari mumadhorobha vachitidai tsamba yenyunyuto yabudirira kuitira kuti vaNelson Chamisa vagadzwe semutungamiri wenyika kuitira kuti nyaya dzezveupfumi dzigadzirisike.
Saka itimidi thefilingi it is divided the community. You can't go and say the Pesini Redman or Guruze, Vakapiwa, my input they command the family. They will never accept that. They would rather have that court. Vanhu vemberi munoziva tiri exposed to technology kuti ngaisa iti hasisi kuita futi. Saka tine balance community yedu iri torn apart. And that polarization ka inoda kutoti whoever wins ka anofanira kuti aite agreement. That's why tinoona vanhu vachiti vakanikina. Vanoti vanhu vari kuvhota zvanhu vemabalance.
Asi mumwe mugari vaClifford Kupeko vanoti ivo nevamwe vavo vari kurwadziwa nekupikisa kweMDC Alliance kwave kumisa kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. VaKupeko vachoropodza kununuka kuenda kumatare kwakaitwa nemagweta avachamisa vachiti mucherechedzo wekuti havana hanya nenyika yavo.
Zvasingafaniri kuvatorera nguva yakarebesa kuti vazoisa muchinguva chidikidiki chokupedzisira chezuva rokupedzisira nemahours okupedzisira ndo avava kuenda kunoisa. Ndinodavira kuti vanhu vese vaitsamwa nokuti vaikufunga kuti ava vanhu ava vasi kutitora kukoshesa nyika kufamba kwenyika nekuti nyika inofanira kunge ichifamba mushure mekunge anenge asarohwa ari mutungamiri wenyika achiisa makurukota ake hurumende ichitanga kufamba. Saka vanhu ava vasi kukoshesa kwandiri.
Dare reconstitutional court rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14. Panyaya iri mudare pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa nedare iri. Chokutanga, rinofanirwa kuona umbo hwaiswa pamberi paro neMDC Alliance uye rikagutsikana kuti umbo uhu hwakawandisa uye hunotsigira kuti vachamisa vakadiridzirwa rinogona kuti vachamisa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo kana kuti rinogona kuti sarudzo iyi idzokororwe. Kana dare rikatadza kugutswa neumbo hwarapiwa, dare iri rinopa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda. Mutongo weconstitutional court haupikiswe uye anenge anzi ndiye akunda anofanirwa kugadzwa semutungamiri wenyika mukati memaawa 44. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.